kushanya kwamasisi tinoti chiro chatinonga chinga tingakurudzira kana tingatisinisa vari kusimudzira kubva pakasiyiwa former president weBotswana vaIan Setsekama. Tinoona kuti munhu anga aine dambudziko zvakanyanya nedzimwe nyika kana kuti neBotswana ndiye president Mugabe wavakasiya basa. Saka tinoti kushanya kwamasisi mabilateral relations ari kuramba achisimbiswa, uyewo tinozvikurudzira pakuti naivo vari kupindawo muZimbabwe vachinzwisisa nokuzvionera pachavo mamiriro akaita muZimbabwe pane zveupfumi, pane zvematongerwo enyika, vachionawo semunhu ari kutangawo basa, munhu ari kuda kunzwisisa nekunatsokuva netsvagurudzo yake yakazvimiririra pamamiriro enyaya yeZimbabwe nekuzvizivisawo kusadi. Saka toti zviro zvingori noma kati chinhu chagara chinogara chiitika kuti mutungamiri achitanga kupinda zvakuda kaida kunzwawo nekunzwisisa mamiriro azvakaita kuZimbabwe.
Tinoona kuti kuchamhembe kweAfrica, zvikuru takatarisa Zimbabwe, South Africa naiyo Botswana, kune vatungamiri vatsva. Zvii zvingatarisirwawo neSadiki kuita mukubatsirawo vatungamiri vatsva vatichitarisawo Zimbabwe?
Takatarisana neZimbabwe pavatungamiri vatsva tikangoti kaitikiro kana kuti kapindirwo kaitwa vatungamiri vatsva vari muSadiki. Takatarisa vaRamaphosa South Africa, vaMasisi Botswana naiyo yedu Zimbabwe vaMnangagwa, kaanogona ngekari kanzira kasina sarudzo yakainyojeka inonzwisisika kazhinji, kakange takaita musiyiranwa siyiranwa kakanyanya kurerekera zvikuru kumatongerwo enyika kana mapato avo kupfuura nezvegavhenensi. Ndingati vapinda zvakanyanya nepolitical directive kupfuura maissues egavhenensi. Saka ndingati vanogona kunge vatototi vatwa chikwata kana kaklabhu kavo kemapindiro avakaita. Saka zvakakosha kuti vamasisi vauye vachibvoonana vachinzwisisana nematorero avakaita masimba hongu zvino zvakatevedzerwa zvaifanira kunge zvichiitwa, asi zvanga zvisina zvazvo sarudzo dzakanyanya kucheka mukati.
Tinoonawo kuti ivo vatungamiri vaviri iva vaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwawo kukurukura nyaya dziri muSadiki, mudunhu reSadiki irori. Zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangataura pane zviri kuitika muSadiki?
Nyaya hombe dzakanyanya kukosha dzingava dzakakosha kuSadiki dzatinotarisira kuti vange vachiongorora nokutarisisa inyaya dzakafanana nenyaya dzaigara kutaurwa dzekuti tikazenge tiine freedom of movement munyika dzeSadiki, dzinosanganisira nyaya dzemaone currency, wamaone passport. Of course tinozivisa hedu kuti zvinhu zvinogona kutora nguva yakareba zvisati zvavepo, asi zvezvaitaura tichikuti vanogona vachikurukura zvavo nyaya dzekungodyidzana kana kuti chikuru chiripo tingati vanhu vari kungotanga kungozivana muutungamiri hwenyika, nekuti Sadiki ichine zvizhinji zvaisanga ichifanira kunge ichizadzikisa